Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro zvita 10/2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovimbisa nyika zvakare kuti zvakabuda muongororo yavakalema Muhlante zvekupfurwa kwevanhu vatanhatu muHarare nemauto zvichaziviswa kuruzhinji.
Zvara nhasi tawanika tichiungana semadzimai nevasikana vabva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemuno muHarare.
Imwe mhuri ine mwanasikana akapondwa kuGweru yobatana nemamwe masangano kucherechedza mazuva 16 ekumisa mhirizhonga mudzimba. Nyaya iri kupomerwa mutevedzeri wasachigaro MDC vatendai biti yekutyora mutemo wesarudzo yatanga kunzwikwa nedare remagistrate muHarare nhasi vabiti vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutezeri wasachigaro weMDC vatendai biti vatanga kutongwa nhasi nemhosva yavari kupomerwa yekuzivisa zvavanoti ndizvo zvakabuda musarudzo zvinonzi zviri kunze kwemutemo vachiti maoko avo akachena. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Pavapirwa mhosva yavari kupomerwa pakutanga kutongwa kwenyaya yavo, vabiti vati maoko avo akachena semukaka. Rimwe remagweta avabiti, amai Beatrice Mutetwa, vati vabiti havafaniri kutombotongwa, vachiti vakaunzwa kumatare zvisiri pamutemo, nokudaro mhosva yavari kupomerwa inofanirwa kuraswa. Izvi zvatsinirwa nerimwe remagweta avabiti, vaAlec Muchade Hama.
Saka varamba mhosva dzacho dzese mbiri. Imwe ndeyekuti izvo vakati bato ravo reMDC Alliance rahwina. Ichipiri yacho ichinzi wakati president weMDC Alliance vachamisa vahwina. Saka ndo nyaya dzacho mbiri.
Vamuchade Hama vativo vabiti vari kupomerwa mhosva imwe chete kaviri vachiti zvakaitwa nehurumende izvi zvinoratidza kushungurudza vabiti.
Pavari kuti inyaya mbiri, inyaya imwe chete, ndoti vangozvitaura kamwe chete kuti vanga vawana ivo mapepa anotaridza kuti bato ravo ranga rahwina and president weMDC Alliance vaNelson Chamisa ndo vanga vachazoita president weZimbabwe. Saka tikati nyaya yamuri kutaridza inyaya imwe chete yekuti MDC na president wayo yahwina. Tikazotiwo zvakare mhosva yacho yekuti adaidzira kana kuti ashambadza zvabuda musarudzo haisi kubuda pachina mumapepa ari ku pomerwa vabiti navamuchechesi. Tikazotiwo zvakare koi munogoti vabiti vakanyepa sei? Chitipai umbowo hwemaV11 fomu enyu nemaV23 nezvaikandwa pakombiyuta yezeki inova iri sevhu. Tione kuti zvakataura vabiti hazvisizvo zvechekwadi.
Vamuchade Hama vativo vafara nekubvumidzwa kwaitwa nedare kuti vatori venhau vatepfenyura zvanga zvichiitika panguva yanga ichinzwikwa nyaya yavabiti zvichitevera chikumbiro chavasvitsa semagweta.
Saka mutongi vazobvumirana nesu kuti kune vavo vatori venhau vanotora nhau zviri pamutemo vakaitwa accredited ngavaite live streaming asi vasingakanganisi mafambiro anoita nyaya yemudare.
Mumwe wevatori venhau vanga vachitevera nyaya iyi mudare uye achishandira kambani yeSly Media vaRobert Tafumanei vati tarisiro yavo yekuti vatori venhau vabvumidzwe kutepfenyura kana kutora mifananidzo pose panonzwika nyaya dzakadai.
Inyaya yatinogamuchira nemaoko maviri uye tichiti ndokwatakuenda isu neteknoloji yavako. Uye zvichiri kuti danho iri ngaricherega kungoitirwa vabiti chete, ngarichiitwa nyaya dzese dziri kumatare edzimhosva. Vanhu vachiona kuti zvechokwadi, judiciary yemuno munyika iri kubata basa nemazvo.
Vabiti vakatarisirwa kudzoka mudare mangwana, apo magweta ehurumende akatarisirwa kupa mhinduro pachikumbiro chazviswa kudare nemagweta avabiti chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe. Pakaitwa sarudzo dzemuna Chikunguru, vabiti vanonzi vakazivisa kuti mapepa avainawo airatidza kuti mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa ndiwo vakakunda musarudzo. Kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazoti vaEmerson Mnangagwa ndiwo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, izvo zvakazotsinirwawo nedare repamusoro rosoro munyika reConstitutional Court. Kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatura mutongo waro panyaya iyi, vachamisa vari kuramba vakatsika madziro vachiti vakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Nyaya yavabiti iri kuteverwa nevakawanda pasi rose, kusanganisira kubva kuAmerica iyo yakabuda pachena nemusi wechina kumusangano wakaitwa kudare repamusoro reSenate kuti inoona sekunge vabiti vari kungoshungurudzwa semunhu anopikisa hurumende, asi hurumende yakati haiudzwe zvekuita neAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya dzanga dziri kumatare, vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Samuel Undenge vanzi nedare havana mhosva yavakapara panyaya vanga vachipomerwa yekuti vakaita zveuori pakupa basa mwemuzvina bhizimisi vaWikney Uchivayo kuti vagadzire gwenya remagetsi ezuva kuGwanda. Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare zvekare, vaimbova gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanzi vadzoke kudare nemusi wa18 zvita sezvo vati vachuchisi vakanonoka kuvapa mapepa. Vamandi wanzira vari kupomerwawo mhosva yeuori. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter nhasi uye zvaturwawo nebazi rezvekuburiswa kwemashoko, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti zvakabuda mukomishen yavakalema Mohlante iri kuongorora kupfuurwa kwevanhu vairatidzira muHarare vatanhatu vavo vakafa vachifungidzirwa kuti vakaurayiwa nemauto zvichaziviswa kuruzhinji. Izvi zvinotevera mashoko emutauriri wavo vaGeorge Charamba. George Charamba avo vainge vamboti zvainge zviri kuna vaMnangagwa kuburitsa kana kusaburitsa gwaro iri. VaMnangagwa vanga vachitaura nevamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare, vachivakurudzirawo kuti vaone kuti vakurudzira nyaya dzekutengeserana neZimbabwe kunyika dzavari. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Zvakanaka hazvo, dambudziko rimwe ravapo nderekuti tikazoitibva zvimwe zvinofanira kutongoitwa toti tozvakanakisa tozvigamuchira sezvinhu zvatapiwa zvatanga tisingafaniri kuwana. Iyi ripoti yanga ichifanira kutobuda nokuti chetiri kutarisira ndechekuti mari dzemataxpayers dzakatoshandiswa kuita komisheni iya. Saka kana komisheni ichiitwa inofanirawo kubudisavo kuvoruzhinji kuti zvakabuda mairi ndezvizvi. Saka izvo zvinhu zvinganzi zvanga zviri expected, hatingati chinhu chatova chisionekwe kuti tapiwa, zvinhu zvakatotarisirwa. Saka hatingati totonyanya kuzvipepedza, zvinhu zvanga zvichitarisirwa vaita zvinotarisirwa.
Munoona seiwo danho ravo rekuti vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vabatsirewo mukuunza budiriro kana kudyidzana nekutengeserana kweZimbabwe nenyika dzavanenge vagere?
Izvo zvinotarisirwa, zvinhu zvakakosha. Mashoko iwawo mashoko akanaka, mashoko anga achingotaurwa, asika kuti mashoko iwawo anatosvika onzwisisika otambirika naivo vacho vanouya vemabhizimisi anofanira kuperekedzwa nezviito zvinoenderana nokukwezva vanhu kuti vaunze mari dzavo muno.
Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Muri yamushakabu Lucy Duve gwetara irwira kodzero dzevanhu nasi yabatana nevamwe vanhu mugutare gweru vachifora mugwagwa semucherechedzo wekuremekedza mufi pazuva rekupedzisira rekucherechedza mazuva 10 nematanhatu ekurwisa mhirizhonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender based violence. Muzvare Lucy anonzi akapondwa nemukomana wake pakunopera kwemwedzi wambudzi mushure mekunetsana. Taurai Shava, anotipanya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, pakufora kwaitwa nemamwe masangano akasiyana-siyana mugweru nhasi, amai Elizabeth Duve vanoya mai vemushakabvu Lucy vati vachiri kurwadziwa zvikuru nekufa kwakaita mwana wavo pakunopera kwemwedzi wapfuura, vachiti havana kumbofunga kuti upenyu hwake hwaizoguma nenzira inorwadza kudaro. Amai Duve vatiwo rufu rwemwanasikana wavo runofanirwa kuve dzidziso kune vanhukadzi vakawanda kuti vataure kana vachishungurudzwa murudo kana muwanano.
Munhu anga ari munhu aigara achifara, ini handina kuziva kuti nerimwe zuva ungasangana nedambudziko iroro. Asi chandinoda kurudzira, ndinoda kuti munhu akaita izvi atongerwe mutemo unokodzerana naizvozvo. Sekunzwa kwatinongonzwa, tinongonzwa kuti isi handa house arrest iyeyi, iye mwana wangu akatofa. Angadai akatofarirwa. Ndochishuwo chedu ichochi kuti tinoda kuona achitongwa, achipiwa mutongo unoenderana naye. Zvichidzidzisawo mamwe madzimai kuti kana muchiona uchisungurudza unofanira kutotaura. Asi ini handina kuzvitarisira pamwana wangu kuti ndakamboona kuti mwana wangu ani zviri kuitika paari, hana nguva yanditaurira izvozvo.
Vaofias Marunga vanove baba munini vemufi vati vari kurwadziwa nenyaya yekuti Tashinga Musonza, uyo anonzi ndiye akarova Lucy kusvika afa, haazi mujeri uye hapana zvavari kuziva semhuri pakuti achamiswa pamberi pedare rini. Musonza akasungwa mushure mekunzi ndiye aiva auraya Lucy uyo wainzi aidanana naye, asi akabudiswa muusungwa mushure memazuva matatu sezvo zvainzi aive agarisa mumaoko emapurisa kupfurikidza nguva inotenderwa pamutemo, achinzi aizomiswa pamberi pedare kana mapurisa apedza kuferefeta nyaya iyi zvizere. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti Musonza aripi pari zvino, asi vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti ari mumaoko emauto ekubasa kwake kuThornhill Air Base uko anoshanda. VaDesiderius Duve vanoya hanzvadzi yemushakabvu vati havazi kufara nenyaya yekuti Musonza asati amiswa pamberi pedare, vachitiwo zvichavatorera nguva semhuri kuti kurwadziwa kwavari kuita kupore.
Munhu haufani kuisa ruoko rwako pane mukadzi nyange zvaita sei. Kana zvanetsa unofamba woenda. Yeah, you can go and look for another partner somewhere. Violence which leads to death like this in Rwanda.
Sachigarawe Women's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata vati sesangano vari kuchema pamwe chete nemhuri yekwaDuve uye vachaedza nepose pavanogona napo kuti nyaya yekupondwa kwaLucy itongwe sezvinokodzera.
Hapana mhosva chero waitei inoita kuti munhu adeserve kuti atorerwe upenyu hwake.
Nhasi ndiro zuva rekupedzisira pamazuva ekucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga inoitwa kuvanhukadzi nevanasikana kana kuti 16 days of activism against gender based violence. Ndakamirira Studio 7 mugweru, ndini Taurai Shava.
Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day. Gore rino nderechimakumi manomwe zuva iri richicherechedzwa sezvo rakatarwa muna 1950 nesangano reUnited Nations. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu aungana muHarare achirangarira zuva iri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mhemberero idzi dzatungamirwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Peace Project uye vauya vanga vakapfeka mbatya nhema vachiti vari kurangarira vakapambwa vasati vawanikwa vakaita semurwiri wekodzero dzevanhu, vaitaidza mara, vapo chizuze nevamwewo. vachitaura ne Studio 7 mushure memhemberero idzi mukuru weZPP uyezve vari mumwe wavakambopambwa mugore ra 2008 muzvare Justina Mukoko vati zuva ranhasi rinovasuwisa zvikuru sezvo kupambwa chiri chinhu chakaoma.
Zuva iri izuva rinosuwisa zvakanyanya nekuti kana waita zvekupambwa uchitorwa nechisimba ugoenda unoshungurudzwa chinhu chakaoma, hauzive kuti mhuri yako yakachengetedzeka zvakaita sei, uyezve hausi kuziva kuti uchaurayiwa here, unobuda uri mupenyu here.
Muzvare Mukoko vati mashoko avo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndeyekuti vasatendera kupambwa kwevanhu munyika, vachiti zvinhu zvakadai hazviitwi nenyika dzakabudirira.
Inini ndine mashoko mashoma kuna vaMnangagwa semutungamiriri wenyika. Pakatorwa itai dzamara muna 2015 vakapindura ivo mudare reparamendi vakati ivo it's barbaric. Ndichizvisvitsa pavari ndichitaura neruremekedzo rukuru, ndinovati dai vadzokera kumashoko avakataura.
Umwe wakapambwa muna 2008 angoda kuzivikanwa nekuti Pascal atsi akafunga zvakaitika kwaari zvinomushungurudza zvakanyanyisa. Pascal audza Studio 7 kuti chikumbiro chake kuhurumende ndechekuti mapurisa asati asunga vanhu atange aferefeta oona kuti pane mhosva here.
Mutemo unongofanirwa kuitwa sezvauri, sezvakaita pandiri maybe nevamwe vakawanda mhosva yaitaurwa. I think everyone was younger and just was this.
Umwezve akapambwa vaFidelis Chiramba vati vangu vari kufara sezvo vachiri vapenyu. VaChiramba avo vakazopedzisira vaiswa mujeri vanoti vakatozobatwa chirwere cheBP nekuda kwekushungurudzwa.
Nhasi ndiri kufara ndiri kuteuka kuti ndiri mupenyu hangu. Zvatosiyana nezvandakaona nguva yandakanga ndaiswa muchitokisi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu riri nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vati zvinosuwisa kuti munyaya dzekupambwa hurumende iri kuwanikwa ine maoko akasviba.
Nekuti kana tiri kutaura nyaya dzevanhu vari kutorwa zvisina tsarukano, kazhinji kacho maoko ari kunongedzwa kuhurumende kuti imi ndimi muri kukonzeresa izvo. Saka hurumende haizodi kumhanyisa mutemo unozosunga hurumende yacho kanjezvo.
Vakambopangwa ava nevanorwira kodzero vakurudzira hurumende kuti ise runyoro rwayo pachibvumirano chenyika dzepasi rino chinorambidza nyaya yekupambwa nekumbunyikidzwa kwevanhu, kana kuti Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vachitaurawo pane chimwe chiitiko muHarare nhasi, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vati hurumende yakazvipira kuchengetedza kodzero dzevanhu uye kuremekedza zvibvumirano zvenyika dzepasi rose zvekuremekedza kodzero dzevanhu. Tichiri panyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye abatawo muzvare Otilia Chinyane vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCasque Sisterhood kuti tinzwewo zvavanga vachiita.
Zuva ranhasi tawanika tichiungana semadzimai nevasikana vabva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemuno muHarare. Vakadzi vabuda muuwandu hwavo tichitakanangana nezuva reInternational Human Rights Day. Tinoshuva semadzimai eZimbabwe zvakwana kushungurudzwa kwatiri kuita kwanyanya munzira, tichinyanyatarisana nekumarengi kunokwirwa vanhu mabhazi, kekuti madzimai mazhinji vamwe varikuwanika vachibirwa, vamwe vari kushungurudzwa nenzira dzakasiyana-siyana. Donzo redu ranhasi ranga riri rekuti zoni tiri kuda kuti sekutaura kuri kuita mutemo weZimbabwe wekuti madzimai anofanira kunge akachengetedzeka. Tanga chiti nhasiwo tinoda kuti mapurisa edu ange achipindura kuti tinge takachengetedzeka mukufamba kwatiri kuita.
Matambirwa sei pane zvamanga muri kuita izvi, uyezve munoona zvichibatsira here? Tichiona kuti zvinoitwa gore negore asi hationi mutsauko.
Tasarira muzuva ranhasi ndekuti ndechekuti pane mukuru wemapurisa ange achisvika panzvimbo pedu ende anga achifarira zvatanga achitaura, uye anga achiitawo chitsidzo chekuti iye semupurisa achange achifambirana nezvikumbiro zvataita zvekuti iye semapurisa anga achichengetedza kwekodzero dzemadzimai. Saka izvozvo zvanga zvichitifadza. kunyangwe zvazvo vamwe vacho nave mahwindi atanga takanyanyonangana nawo vanga vachiedza kujustifya hunhu hwavo but tiri tiri kuti isusu vatinzwa ende tiri kufungidzirwa kuti zvoni sezvo mapurisa ati achange achifamba nesu zvichange zvichiunza ashanduko chekutanga chikumbiro chatanga tinacho chatanga tichisvitsa kugender commission yedu chatavapa kuti vazotisvitsirwa kumapurisa tanga chiti zvoni kunzvimbo dzatinotiwo mahotspots dzakasiyana-siyana dzekuti nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai dzinge dzichibuda dzaka fana nema ranch ari muMarare ana Copacabana ana Showgrounds kunge each ranch inge ine police post inenge iripo inenge kamirira kuti panoshungurudzwa mudzimai vanokwanisa kunge vachibatsira kuti zviitike ende chikumbiro ichi chatanti nacho tanchiti tikati ma police post angashitwa izvezvi nekuti mhirizhonga idzi dzikuramba dzichiitika.
Muzvare Otili Yachinyane vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSister Catswood vange vachitaura parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Bato reZANU-PF rinoti gadziriro dzemusangano waro wepagore dzave padanho repamusoro-soro uye semazuva ose riri kutanga kuita musangano muHarare risati raenda kuUmuzinwane High School eSigodini kuMatebeleland. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori wezvemutemo mubato iri vamunyaradzi Paul Mangwana.
Gadziriro iri kufamba zvakanaka. Mangwana tinenge tiine musangano wePolitburo tarisa gadziriro dzose kuti dzakamira sei tobva tatevera nomusi wechitatu tichizoita musangano wecentral committee vanhu vofamba nomusi wechina musangano wotanga nomusi wefriday saka ndingati gadziriro dzese dziri kufamba zvakanaka. Maprovince vakatosangana paweekend apa vakatopa shuviro dzavo maresolutions avanoda kuti anopasiswa conference ese maprovince omuzimbabwe mazanu pf structures maprovince vakatotudza zvavari kuda saka ndingati zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka.
Musangano uyu unotarisirwa kupera rini?
Uchatanga nomusi wechishanu uchizopera nomusi wemugovera manheru.
Muri kutarisirawo vanhu vangani?
Tinotarisira about 5,000 people vachauya kubva kumastructures yedu. Padistrict rega rega romusangano panouya munhu mumwe chete. Then maprovincial structures ese anouya nedzimwe nhenge dzose dzavakuru kubva ku National Conservative Assembly ne Central Committee. Saka iwa vanhu vanouya kukonferensi yedu.
Munyori wezvemutemo bato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. European Union yawedzera zvakare zvirango zvayakatemera vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeDRC vaEmmanuel Ramazani Chadri nevamwe vavo gumi nevatatu. Izvi zviri kutarisirwa kuti zvichabva kuti kunetsana pakati pemutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila neEU kuenderere mberi sezvo DRC isiri kufara nezvirango izvi. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vambomisa kuvhotwa kwangwe kuchitarisirwa mudare reparamende yenyika iyi reHouse of Commons panyaya yechibvumirano chekubuda mubatanidzwa weEuropean Union. Vanhu vakawanda munyika iyi havasi kufara nechibvumirano ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti panguva ino apo mvura iri kunaya veruzhinji vanofanira kungwarira kuti vasarumwe nenyoka dzinogona kuvauraya. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Imwe yenyanzvi idzi Dr Josephat Chiripanyanga avo vanoshandira pachinoimo Medical Center vanoti veruzhinji vanofanirwa kungwarira kuitira kuti vasarumwe nenyoka panguva ino yekunaya kwemvura. Dr Chiripanyanga vanoti nguva ino nyoka dzinobuda mumwe namadzo umo munenge mazara mvura dzichitsvaga padzinokwanisa kunzwa mushana zvakanaka.
Time yataviri yenguva inoyi yekunaya nekupisa nyoka dzinenge dzakubuda mumwena kazhinji kana kukanya kupisa dzinobuda dzichitsvaga mvuri saka dzinonyanya kuruma vanhu kazhinji panguva inoyi uyezve nekunaya mvurega zarasire mwena, tinobuda futi, tichaga parisefa, padzigano gara. Saka nguwa inoi, tinona kuti incidents o prevalence, uwanduwe wana wanurumwa nenyoka, unowedzera, panguwa inoi.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kufamba vachiita mutsindo kuitira kuti nyoka idzi dzisuduruke munzira.
Ende kana munhu akafamba achiita mutsindo achiita noise achiita masteps anonzika kuti munhu ari kuya chiri kure nyoka inogara yatiza. Kuzi nyoka kachinji munhu achisi chikafu chenyoka. Nyoka dzoda kudya madzvinyu, emaretsi nezvimwe zvidiki zvakadaro.
Chiremba ava vanoti zvakakosha zvikuru kuti vanhu vafambe vakapfeka shangu munguva dzeusiku nokuti nyoka dzinoruma kuzvitsitsino nekutsoka.
Uye zvakare kana unofamba usiku pfekai bhutsu nyangwe masikati, pfekai bhutsu kana kupfeka ari majombo chaiko kuzi nyoka kazhinji dzinoruma kuma ankles kuzvitsitsino nekutsoka.
Asi Dr. Chiripanyanga vanoti nyoka zhinji dzemunyika muno hadzirume zvekuuraya asi dzine huturu hunogona kuvhiringa hutano hwemunhu kana akanonokerwa kuwanirwa mushonga.
Ukarumwa nenyoka zhinji dzemuno muZimbabwe haufe kana kurwara zviri serious. Kune 3 types dzemasnake bites dzatotaura nezvadzo. 1 which is the commonest munomu inonzi cytotoxic. Cytotoxic inongokuvadza macells payaruma ipapo. Saka kurwara kwaunoita ndikurwara kwaunoita kunongori limited kana tinongoramba kuri panzvimbo yawarumwa iyoyo hakuende kure stereki. Then number 2 kune zvinonzi hematotoxic. Hematotoxic ne poison inopinda muropa. Ikapinda muropa yakutendera mumbiri mese idzodzo dzinokwanisa kukuuraya. Then number 3 kune zvinonzi neurotoxic. Poison yacho varumwa inopinda manerves, ndovatoti maneurons. Ikapinda manerves yopinda mubody inokwanisa kuparalyze muchest, hauchagona kufema zvakanaka, unokwanisa kufa nokuda kwaizvozvo.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana munhu achinge arumwa nenyoka, hama neshamwari dzinofanirwa kuuraya nyoka yacho voenda nayo kuchipatara pamwe nemunhu wacho arumwa kuitira vana chiremba vazive nekukurumidza mishonga yavanofanirwa kupa munhu anenge arumwa.
Tsayai kuiidentify ione kuti nyoka yerudzii. Kune dzatinoti rwambira nemakobra, mablack mamba, idzodzo dziri neurotoxic and hematotoxic dzinouraya. Ukanga munhu arumwa nerwambira kana black mamba kana cobra, tinotarisa tinokurudzira kuti iurayei nyoka yacho mouya nayo toiona kuchipatara.
Mutauriri webazi rinoona nezvemhuka nezviwanikwa rezimparks vatinashe Farao vanoti kana munhu achinge arumwa nenyoka anofanirwa kufanosunga pedyo neparumwa kuitira kuti ropa risatakure huturu uhu richihuparadzira nemuviri wese panguva iyo anenge achienda kuchipatara. Sangano reAfrican Snakebite Institute rinoti Zimbabwe ine nyoka dzakasiyana-siyana dzinosvika 70 neimwe chete. Sangano iri rinoti rovambira ndiyo nyoka ine huturu hwakaipisisa pamhando 47 enyoka dzinoraya muZimbabwe. Dzimwe nyoka dzine huturu hwakaipisisa dzinosanganisira nyamafingu, makure, mhungu, nyamubobo, mbadza nedzimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa zuva rekucherechedza kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day, uye kuperawo kwemazuva 16 ekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu mudzimba kana kuti 16 days against gender based violence. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisi anoti 909 am 4930 15460 ne 138608 kHz shortwave. Mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisi anoti 909 am 6175 ne 9785 shortwave. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musero nawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovimbisa nyika zvakare kuti zvakabuda muongororo yavaKhaleme Motlanthe zvekupfuurwa kwevanhu vatanhatu muHarare neMauto zvichaziviswa kuruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 10 kuMpalakazi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubi kuhle ezokulondoloza ilungelo loluntu.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kwisathikile e-AU. Kathesi kunzima, uMnangagwa uhlulekile.
Izakhamizi zentumbane zimanyene lenhlanganiso ye-Woza zitshengisela. Namuhla zisola owesifazana owaziwa ngokuthi ngumahadebe obikwa ethengisa izidakamiswa.
Ngomahadebe lowo beseganga kakhulukazi esepheka amasconzi athengisela abantwana. Amasconzi alama-drugs abantwana bazona sedakiwe. Besefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe-architect lanxa sengaphandekanga bezazi.
Ukugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe-16 Days Against Gender-Based Violence. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2018. Linhlanganiso yethule umbiko lo eJohannesburg namuhla ohlaziya ezamalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Esethula umbiko wenhlanganiso ye-Amnesty International ngendlela ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ezihambe ngayo lonyaka, umqondisi wenhlanganiso ye-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika, uMnumzane Tedros Mchena, uthe kuyadanisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezamalungelo oluntu ngendlela ebikhangelelwe nguZulu kulandela kususwa kwaMnumzane Robert Mugabe esikhundleni.
Yes, there is rhetoric that the government is open for business.
Yebo, siyayizwa inkulumo ethi iZimbabwe ivulekile kwabafuna ukusungula amabhizimusi, kodwa asiboni ubufakazi bokuthi iZimbabwe ivulekile kwezamalungelo oluntu.
Rhetoric to the human rights challenge of the country.
UMnumzana Mchena uthi ukubulawa kwabantu ngesikhathi kulokutshengisela ngokuphuza kwempumela yokhetho yisenzo esingcolise kakhulu uhulumende kaMnangagwa kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Uthi ngesikhathi uhulumende kaMnangagwa ethatha intambo zombuso, inhlanganiso ye-Amnesty International yethula ezamalungelo oluntu obekudingeka zilungiswe ngesiphangiphangi, kodwa ngitsho lokukodwa okwenziwe nguhulumende. Kodwa-ke umqondisi wenhlanganiso ye-Civic Society and Churches Joint Forum, uNkosazana Abigail Mpambi, yena uthi akavumelani nenhlanganiso ye-Amnesty International ikakhulu nxa kuqhathaniswa ezamalungelo khathesi langezikhathi kubusa uMgabe.
Kathesi kunje abantu bakhululekile bayazikhulumela abakufunayo. Uhlupho esilalo eZimbabwe lapha zindaba ezomnotho. But when it comes to freedoms, hayi abantu bakhululekile.
Esinye isizalo seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uyavumelana lokwethulwe yi-Amnesty International.
I-Amnesty International ikondenta le government ekhona akulante entsha esiyibisile.
Isikhulume sebandla le-Progressive Alliance of Mthwakazi Unions, iPAMU, uMnumzana Cosmas Ncube, uthi vele bekuliphupho nje ukukhangelela ukuthi ezamalungelo zizaba ngcono khona kusabusa ibandla elifanayo.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kwisathikile e-AU. Kathesi kunzima ukuthi abantu ba-practice ama-cultural rights abo. UMnangagwa uhlulekile.
UMtshena uthi ngaphandle kokuthi kulungiswe into abebezixwayisile ezibalisa ukubotshwa lokuthonisiswa kwabetheswa umlando ukuthi bephula amalungelo oluntu eminyakeni edluleyo, ukungaxotshwa amahlana kwabantu abangabayanga endaweni abahlala kuzo nokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazane, ngeke kuthiwe isimo sezamalungelo sesingcono eZimbabwe. Melatulo 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ngokusenjalo, izihlobo zabathunjwa kwele Zimbabwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha zithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akhuthazwe ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Bethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi kunazwa usuku lwe-International Human Rights Day obelulesihloko esithi End Enforced Disappearances and Abductions Now. Unkosikazi Sibongile Chizuze, omunye walabo abathunjelwa indoda, uthi akwaziwa ukuthi umnumzana Paul Chizuze owathunjwa mhla ka 12 ngoNhlolanja ngomnyaka ka 2012 usaphila na kumbe wabulawa.
Mina ngokhalelayo ukuthi uhulumende ngabuyama imisebenzi yakhe le emibi ebantwini, ngoba umuntu wonke ulelungile. Abantu kumele ukuthi bakwanise ukuthi bathi exercise leya rice batsho kungabathabisele okubathabisayo. Uhulumende ayekele ukusukuluza abantu.
Uthi usuku lwalamhla lubuhlungu kakhulu kuye lemuli yakhe.
Mina vele kwahle kwaqalisa khona right from the beginning, kwahle kwangani akusela kuzwanani. Loba sesithi ngiyadingisisa ngase ngingedwa labana labo bebodwa, sesi-athuzana ngalokhu lalokhuyana. Uhambo lwami khona lusuka lube nzima, especially nxa sesithi liyadingisisa ukuthi kuhambe njani.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project owathunjwa wanyamalaliswa ehlukunyezwa okwensuku ezingamachumi amabili lanye, uthi uhulumende kumele avimbe ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Bathi bona yi-Second Republic. Sifuna ukuthi kuphume sibili ukuthi yi-Second Republic. U-President uMnumzana Mnangagwa ebuzwa ngokuthunjwa kuka-Itai ngo-2015 uthe yena it's barbaric. Mina ngiyamcela ukuthi atshengise ukuthi ku-barbaric, ngoba yena angahamba phambili ngodaba lolu. Iliqiniso lokuthi indaba zona lezi ziyaphela.
Unkosazana Senele Bhala, obona ngehlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, uthi luqakathekile usuku lwe-International Human Rights Day.
Usuku lwalamhla luqakathekile kithi ngoba siyakhumbula mhla kuthunjwa kunyamalaliswa labantu esasebenza labo abangama-human rights activists abamela amalungelo abantu.
Omunye njalo okade esemkhosini lo ngudesire Moyo, imbongi eyaziwa ngegama lokuthi Moyoxide.
Manje lapha cha khona emahlabankomo, into ekhona ngeyokuthi we have seen commission yokuthi icubungule ikhangelisise indaba yokubhubha kumbe esingathi yokudutshulwa kwabantu abayisizisokwenzeka le Harare. Kodwa-ke emathebhelelendi kulabantu akucatshangelwa ukuthi khona there are more than 20,000 awulike ukuground. So sicabanga ukuthi khona into eka 1 August 2018 ifika njani phambili kwento eyenzakala ngabo 1983 eGugraund, akusethwe iCommission.
Kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngosuku lwe-International Human Rights Day. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi zelokitshini leNtumbane zitshengisele zibambene lamalunga enhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iWoza, namuhla zisola owesifazana owaziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamizwa kobulawayo. Abatshengiseleyo laba bahambe endlini kaMahadebe lomlayezo wokuthi kumele aphume aphele kulelo lokitshi phakathi kwamaviki amabili azayo. Bathi uMahadebe sebaphambanisele abantwana ngokuthengisa izidakamizwa ezifana lensango lebronco. Bathi njalo ubesepheka amaskonzi ahlanganiswe lokudakayo abe esewathengisela abantwana besikolo. Izakhamizi zithi okuzidanisa kakhulu yikuthi uMahadebe lo kabotshwa lanxa imisebenzi yakhe emibi isaziwa ngumuntu wonke okugoqela wona amapholisa. Asenelisanga ukukhulumisana lamapholisa kumbe uMahadebe ngalolu daba, kodwa uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla seWoza uNkosazana Magodo ngamahlangu wachasisa okuningi.
UMahadebe lo ubeseganga kakhulukazi ebesepheka amaskonzi athengisele abantwana, amaskonzi alama-drugs abantwana bazibone sedakiwe nje. Ubesefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe-addicted lanxa bengaphathekanga bezazi. So kwenzakaleyo sithe sesihlendeke lamba sasuka sasesinxusa amalunga eWoza kade vele eNkulumane, Phumula, kuboMpophoma lakonjiwe la uMagwegwe le mzilikazi ukuthi hayi kuyanisoncedisa omama laba izakhamizi zeNtumbane. Sasesihamba-ke siya about 300 Woza Woman. Sithe ematheni siqalisa sesihlanganele izakhamizi about 800. Akube kuhle sibe kakhulu ngoba amapolice azanile lapha ke sicase le konta sika sithethe imbophele sesilaye ngale sathi hayi seliphuzile thina injongo siyamatcha and kule petition esisayinisayo. So bese matcha sibe petition. Petition ilethi kumahadebe labanye bakhe basuswe esigabeni ngasakafuna esigabeni. Nxa bengayangejele abasuswe esigabeni ngoba ufakazi bukhona izakhamizi labo ufakazi labantwana bayatsho ukuthi kumahadebe owathengisela lezi zidakamizwa.
Kahle kahle yiziphi izidakamizwa azithengisayo?
Izidakamizwa zakhe ziyahlangana kulale abathi yibronco kube sokubuya abathi ingoma ingoma kube sokuyidayipapa uyazihlanganisa nje lembanje konke nje kuyahlanganisa ukufuna ukusiphambanisa abantu abethu but ayisebenzisayo kakhulu ngoba ishop sihambisa asiya kwezitolo khonapha abantu abadibe sikhona kule zitolo zenezo ezithengisa khona obronco nalabo sabathola sibili ubufakazi bokuthi amabhodlela nalawo ebronco izidakamizwa zakhona zikhona phansi bezilahliwe khonalapho khanya umahadebe leyo vele ngumuntu oprotected kakhulu ngomthetho ngabomthetho ngokomthethweni kulobukiwe obuthize abantu abasebenzisa amandla ngokungasike emthethweni ngoba ukhanya uyazakala sibili even abantwana nxa sebehayi lanxa sebengasekho hayi bakuthi esikhathi asiphiwe ngumahadebe.
Uthi wena ubesepheka amasikonzi alezidakamizwa lezi awathengisele abantwana ubefaka siphi isidakamizwa kumasikonzi khonapho?
Lokho ngeke ngitsho sibithi befaka siphi sakhona kodwa abantwana abathoyo bathi bathenga amasikonzi kumahadebe ebathengisela uyathuma abantwana bayithengisa emagedini yezikolo.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu iWomen of Zimbabwe Arise iWoza ubexoxa icingweni lontu ngamili inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe 16 days against gender based violence ugqitshiwe namuhla njalo abalwela amalungelo oluntu kanye lezakhamizi bafolile emadolobheni agoqela eleGweru leHarare begcizelela indikimba yalomkhosi. Inhlanganiso yeKatswe Sisterhood ifole eHarare isola ukudlengulwa kwabesifazana kwathi izakhamizi zeGweru zabuthana zinanza owesifazana uMoyi inkosikazi Lucy Dube obikwa wabulawa ngowayethandana layo umnumzana Tashinga Msonza kodwa wasekhululwa. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele unkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana.
Bathi omama sebefuna ukubabusa ngenxa yokukhuluma ngezinto ze-gender based violence ye-equality ngoba i-gender based violence iyala ukuthi omama bathathe. Umama angathi uyalelwa ukuya emihlanganweni obaba bathi emhlanganweni abomama thiiza abanye obaba sekufuna omama abangaziphendulela masinyane. Akutho ukuthi ngekhaya singahloniphani, ngiyakuhlonipha enziwethu ekhaya njengoba ngidla angicindezelwanga ngomama ngobaba abathi ukuthi sikhumalo siyagona uyakhuluma kakhulu emhlabeni thina kasifuna ukuthi athathe ahambe ayephalamente asibobomama kodwa uzaana kuthiwa omama bayazijezela bazifuna ngiyakwazi njengoba ngingahambanga anizange ngivalelwe ngomama. Ye kukhona umama abalandelayo ukuthi nxaze kutheka angahambi.
Sesibona le imikhankaso enziweyo kumaviki edluleyo izaba lomthelela omuhle yini njengoba sisiza ukuthi izehlakalo zodlakela lokhu zibonakale?
Kwezinye indawo kuzakwenza kube lempumelelo. I-constitution yethu yeZimbabwe esayibumbayo iyanika abantu besifazana amathuba kodwa ngenxa yokuthi abantu besilisa babevele bephezulu iqiniso elinjalo kabafuni phela ukuthi omama labo bangekhona.
Lo ngonkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana sixoxelaye ekobulawayo. Live Talk lamhlanje ngesuku ezilitshumi lasithupha zokukhuthaza ukungahlukuluswa kwabantu okubizwa ngokuthi 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Yilo udaba esiyabe silicubungula lamuhla
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakweleBhilithane unkosikazi Theresa May uphikiswa ngamanye amalunga edale leHouse of Commons ukuthi asuse ilizwe leli kumanyano weEuropean Union. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakwenza umhlangano kusasa leziphathamandla zebandla lamaDemocrats lapho azazama ukuthi bakhulume ngemali yokwakha umduli omkhulu wokuvimba abantu bokuza emngceleni weMelika leMexico. Ilizwe leSaudi Arabia liyala ukuthi elekuTurkey lithonise abantu ababili abacatshangelwa ukuthi balesandla ekubulaweni kukaJamal Khashoggi, ocatshangelwa ukuthi waqunywa njengenyamazana esigodlweni seSaudi Arabia kweleTurkey ngababethunywe iziphathamandla zelizwe lelo. Abalwisana nokumemetheka kwegcikwane lengculaza bathi abaphila laleli gcikwane bakhala ngenhlawulo yesibhedlela zamaklinika okwenza bengalatshwa ngemfanelo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
USeneta Mildred Reason Dube ngomunye wabakhala ngohlupho lolu.
Into esiyibonileyo ukuthi khona abantu umkhuhlane lowo lokumemetheka usiba khona, imfundiso ibantutshwana. And njalo mina eParliament ngikukomithi ye-HIV and AIDS. So sibone kungcono ukuthi siguguzele sikhulume ukuthi abantu laba sicelana ukuthi ngaze kuthiwa balathwa mahara kakusikho okwenzakalayo. Kule kuthiwa i-user fee. So sifuna i-user fee le ikhutshwe ukuze abantu laba belatshwe ngokupheleleyo ukuthi bezitshele ukuthi khona belatshwe kungala user fee.
Lokhu kusekelwe nguSenator Helen Zivira othi idale lePhalamende lihlolisisa udaba lokuhlawuliswa kwabaphila legcikwane lengculaza.
IParliament ibhajethi iphumile sibili ukuthi abantu abagulayo akufuzanga ukuthi bebhadale izimali, kufuze belatshwe mahhala. Umuntu engaba le problem ukuthi bayambhadalisa esibhedlela kagijime ku-MP wakhe uwenze ukuthi bebancedise ukwenza ukuthi belatshwe mahhala.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sibonga Ubuhle Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuthi abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo kabahlawuliswa lutho ezibhedlela lemakilinika.
Mina ngibona ngani abantu abagulayo umkhuhlane njengaleyo imikhuhlane abaphila layo kumele ukuthi bayelatshwe mahhala, ngoba kuyayenzakala ukuthi uyabe engalayo imali yakhona kube sokumenza ukuthi umkhuhlane umkhulele ngoba angasweli imali sesiyahlala endlini. So bengifuna ukuthi uhulumende kube khona i-percentage ebekweceleni bekelwa abantu abaphila le mkhuhlane yona leyo ukuthi uvele uphila lawo sokuyimpilo yakhe yonke.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council isanda kwenza umkhosi wokunanza usuku lwe-World AIDS Day kobulawayo obekulesihloko esithi Get Tested, My Status, My Health, My Life. Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi idolobho lakobulawayo kumele liliswane kakhulu lokumemetheka kwegcikwane lengculaza.
Sifuna ukuthi kobulawayo siyehlise inani lomkhuhlane we-HIV. Kathesi kumele si-screen, siwe tested for i-cancer, siwe tested for ama-BP, ama-non-communicable disease, kanye lama-STIs le-HIV. Bese ananzelele ukuthi abantu ababulawa yi-AIDS kuphela. But eminye imikhuhlane le ama-non-communicable disease sibulele abantu abaningi ukudlula i-HIV.
Uthi abantu kumele bahlolwe igazi ukwenzela ukuthi babekwazi isimo sabo.
Ukubulawa yi-HIV ilokhu ikote eku-14% and phosi ilingane nje le-general HIV eku-14.7 eZimbabwe. So siyananzelela ukuthi kodwa i-manual infections angani aphezulu kobulawayo. So siyananzelela ukuthi nxa ama-new infections esiwa maningi kutshengisela ukuthi asitshintshi i-behavior zethu. njalo sizayenza ukuthi abantu abaningi besiba lomkhuhlane kasha. Because they are saying for 2030 we want to reduce new HIV infections by 90%, we want to reduce stigma and discrimination by 90%, we also want to reduce AIDS-related deaths by 90%. So now kobulawayo sisiba lamanye infections, tengisula ukuthi igoal lena le ending AIDS by 2030 ingasehlula.
Abantu abaphila negciwane lengculaza bathola amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni kungelambadalo loba nje behlawuliswa ukwelatshwa eminye imikhuhlane elakho ukukhulela umzimba. Isikhathi esiningi bayehluleka ukuya kwelatshwa ngoba bengelamali yokuhlawula ezibhedlela. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu ebandla leZANU-PF ozaqhutshelwa esigodini esabelweni seMathebeleland South okwensuku ezimbalwa kusukela ngolwesine kusiyafika ngomgqibelo asekuzinga eliphezulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ibandla leZANU-PF lithi sokulungisa ngemfanelo eMzingwane High School lapho kuzakwenzelwa khona umhlangano lo ozaqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Lo ngumhlangano wokuqala lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azabe engumgcini sihlalo kulandela ukususwa kukaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho nyakenye. Inkokheli yebandla leli ikhangele ukuthi izakwenza umhlangano wedayele Politburo kusasa uzalenda umhlangano we-Central Committee ngolwesithathu abantu bedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 bengakathi gwaqa eMzingwane High School. Umsekeli kanobhala wohlangothi lwabatsha kubandla leli uMnumzana Louis Mathutu uthi umhlangano lo uzabe ukhangelele ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
In our view, it's going to be a platform to discuss economic issues.
Ngombono wethu umhlangano lo lithuba lokuthi sihlubungule udaba lwenotho yelizwe, sikhangelane lokusilela kwezinto elizweni, ukusilela kwemali, njalo sibonisane indlela zokuthi senelise izifiso zika Vision 2030. Leli lithuba lokuthi siqakathekise udaba lwenotho okuyinto uZulu afuna kuyizwa.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Richard Mahomba uthi kumele ibandla leli likhuthaze ukumanyana kwamabandla atshiyeneyo.
Ezinye zezinqumo esizikhangeleleyo ukuthi ziphume kuleyi conference ezayenzakala eZANU-PF ngezokuthi kufuze kuqiniswe indaba yokumanyana kwelizwe, ikakhulu esikhathini abanye abakwezepolitiki bebegijimisa ukuthi kube le ndaba yokuqunywa kwelizwe, njalo lokuthi izilonda ze-ground ezinye ezithe ukuthi zilethwe ngabanye ukuthi zilethe ukuthukuthela lokuzonda elizweni sengathi kungaba indaba ezabanjwa.
Kodwa umunye wabatsha uMnumzana Adokusiziba uthi ibandla leli kalithuze lethulele lutho uZulu.
Hayi, vele lapha kulanto entsha esikhangelelela. Into esiyaziyo ukuthi vele yikuhamba besiyatshela uMnangagwa ephenduke ebe ngokhokheli iZANU-PF. Akulenye into ezakhulunywa ngaphandle kwakhonokho.
Lokhu kusebenzisa kamisi yeHarare uMnumzana Chenzani Ntungagwa.
IZANU isizama ukuthi engxenye igcine kulabadala laba abangangenanga kukhabhinethi leyi entsha eyabuya sesike saqeda ama-election. Lakho njalo ukuthi ingane iyaziphatha, iyazilungisisa, ngoba kumele sinazelele ukuthi i-Congress le ikhanjiswe ngaphi. Ijwayele ukuhamba kwendaweni ezithiyeneyo lapha nalapha. Angathi mina ukubona kwami akulo kunye kathesi, ngoba laphana kuyadliwa, sizwa ukuthi kule nkomo eziningi, le nyathi eziningi. Yimbuthano nje ukuthi abantu bebonane njalo
umhlangano lo wenziwa ngesikhathi kukhanya ukuxabana phakathi kwamnangagwa lomsekeli wakhe uLetsatsi General Constantino Chiwenga lobanje ibandla leZanu PF likuphika lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Wezemidlalo namhla intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela okwenzakale kwezemidlalo etshiyeneyo ngempela viki.
Iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kanobhutshuzwayo kusasa ngolwesibili lizadlala leZambia emdlalweni wesigaba sesemifinal kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Championships eqhutshelwa elizweni laseZambia. Lokhu kuza ngemva kokuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yezibayalihle eziphezu kwengalane yesibaya sikaGroup C ngemva kokunqoba emidlalweni yalo emibili lanqotshwa kanye. Iqembu leli liqeqetshwa nguVukuthemba Ndlovu linqobe leBotswana nge-2-1 labhaxabula eleLesotho nge-4-0 kwathi emdlalweni walo wokugcina wezibaya lachawa nge-4-1 ngele-Angola. Komunye umdlalo we-semifinal iqembu leSouth Africa lizadlala lele-Angola kusithi amaqembu azanqoba yiwo azadibana ku-final sekudingwa intshantshu yalo nyaka ikanti lawo azadliwa azahlangana sekudingwa uba yiliphi iqembu eliphutshe lisendaweni yesithathu. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Iqembu le-EZ Bulls elabesilisa lithole imendulo yombala wesiliva ngemva kokuphutsha lisendaweni yesibili kumncintiswano we-Confederation of African Volleyball Zone 6 Senior Club Championships oqhutshelwe elizweni leSouth Africa ensukwini ezedluleyo. Iqembu le-EZ Bulls linqotshwe nge-3-1 ngele-Police 6 elaseBotswana ku-final. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-EZ Bulls uMemory Dube uthi yebo kambi badaniswe yikuba abasenelisanga ukuphakamisa inkezo kodwa ukufika kwabo kufinal isibonelo sokuba umdlalo we-volleyball weZimbabwe usukuzinga eliphezulu.
Overall singathi i-volleyball yaseZimbabwe ikhanya isikhuphukile sibili ngoba singakhangela ukuthi amaqembu almost wonke akade ebuye uzomela iZimbabwe i-support unit inapa iHarare City le-University of Zimbabwe amathathu enelisile ukuthi afike kuma-quarter final.
Nyale ngeqembu le-support unit yilo eliphakamise inkezo ucele labesilisa ukuthi leHarare City yilo ebelinqobe ucele labesifazane kodwa lonyaka aphanye yaphelelwa ngumphako. Iqembu le-EZ Bulls liyakuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika okhangelelwe ukuba uzaqhutshelwa elizweni lase-Tunisia ngomnyaka ozayo. Sigcine ngokukhangela umdlalo we-hockey. Akuwahambelanga kuhle amaqembu amela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-hockey kumncintiswano we-Africa Hockey Series okuqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo ensukwini ezedluleyo. Iqembu labesifazane liphutshe imidlalo yalo lisemsileni wengalane ngemva kokuba linqotshwe kuyo yonke imidlalo eliyidlalileyo. Iqembu leli litshaywe nge-3-2 ngeleZambia lanqotshwa nge-1-0 ngeleNamibia okuyimpumela elitshiye elingela ngitsho lokodwa umklomelo kodwa ukapteni walo uMary Campbell uthi kusasa yalo inhle kakhulu.
One of the big positives is that it's a very young side. Lots of them, it was a...
Inengi labadlali beqembu lezi ngabasakhulayo abakade beqala ukudlalela iqembu lesizwe okuyinto enhle ngoba sisenelisa ukuba sisebenze nabo sibabumbe babe liqembu elingancintisana lamanye emhlabeni jikelele.
Iqembu leNamibia liqede eliphezu kwengalane yokucelela besifazane ile miklomelo yesithupha ukuthi eleZambia belisendaweni yesibili ile miklomelo emithathu. Kucelela besilisa iqembu leZimbabwe liphushe lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lemiklomelo emibili ngemva kokuba libe ngujikilobhanqa 2-2 leZambia laba ngujikilobhanqa 3-3 leNamibia laselinqotshwa nge-4-1 ngele-Egypt. Iqembu le-Egypt yilo liphushe lisendaweni yakuqala lile miklomelo yithoba mune munye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngakaliqhubeka uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubi kuhle ezokulondoloza ilungelo loluntu. Izakhamizi zentumbane zimanyene lenhlanganiso ye-Woza zitshengisela lamuhla zisola wesifazana owaziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamizwa. Ukugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini we-16 Days Against Gender-Based Violence. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.